nakha batheleri chino sangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechina kabvumbi 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi. Se mazuva ose tichanzwa ma message enyu amatumira ku Studio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Yapinda muzuva rechina nhasi nyika yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nematanhatu. America ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina. Italy ne Spain dzichiteverawo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe vane gumi nevashanu vakachaya runhare kwavari richifungidzira kuti vane chirwere checoronavirus. Asi pane vakakwanisa kuongororwa, vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi uye mumwe chete akafa. Vanhu vari kunzi vafone panhamba dzinoti 2019. Zvichakadaro, hurumende iri kukurudzira vemakambani kuti vabhadhare vashandi vanenge vasiri kuenda kumabasa nekuda kwekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Mutevedzeri wemunyori wezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vakataura mashoko aya kuStudio 7.
Vashandi tiri kuti vashandirwe vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries 21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira. Kunyange isu hurumende vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichange vabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko, vamwe vashandi vasiri kutoenda nekumabasa kwacho vanobatsirwa sei?
Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara ndandichirarama nevending handisina chokudya ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncillors, kune maMP. Saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutewezeri we mnyori wezo kuburiswa kwe mashoko wa energy mtodi. Si mnyori mkuru msanganore wa shandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions wa Jafet Moyo. Vauza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi.
Ne mamwe ma countries wa shandi iye zvino vataurirwa kuti vatauye kumavata. Ma companies achava badara vanhu zvinoreva kuti kusauya kuvasa. Mutemo wakutobvumidza kuti kunzwa kuverengwa semunhu ari papaid sick leave. Zvinoreva kuti vashandi vari kudzimba vanopiwa mari vokwanisa kuti vazviraramise vabhadhare mutero. Because nyika idzodzo dzinenge dzakati simbei. Asi muno muZimbabwe zvinoreva kuti pavanoregera kuenda kumavata, makambanis haachakwanisi kubhadhara. Hadisi kuona kuti tichamuka here kana chirwere chacho chinangodona maguta edu munomu.
Ko sei muchidaro?
Hatina shua kuti maindustries aya mashoma akasaraya anozosimuka here. Ivo vanhu vari kuzviraramisa vakatanga mabhizinesi avo echidikidiki aya achiri kukura. Tukuona achingodona nenyaya yekuti kuti munhu agare masondo kana kuti matatu mana asina kumbobuda panze kuti business ifambe kuzomuka kwebusiness racho zvinotoneta. Zvatinoziva ndezvekuti mutemo wehurumende inenge ichiti izvini vashandi vasina kutambira kambani inofanira kubhadhara tingati income tax kuhurumende. Mutemo hausati achinja to give them tingati tax holidays. Saka zvinoreva kuti makambani aromanikidzwa nemutemo kuti apote achibhadhara mutero ivo vanhu vacho vasina kutambira, vanhu vacho vasingashandi.
Asi inyaya muchasimudzawo here musangano nehurumende?
Inyaya chatosimuga zvimwe zvacho tinotofara kuti yaitwa kubva tambotaura zvakanyanyisa kuTNF kuti ndezvipi mastrategies ndeapi anozivikana nevanhu ari kutedzerwa. Hurumende yange isati yataura aido vange varipo vakabvunzwa kuti ndezvipi zvamuchaita vakati takamirira hurumende. Minister of ministries takatomirira hurumende. Everyone angachingoti takatomirira hurumende. Hurumende nezvotaura kuti ndeizvi zvatichaita.
Zvakataurwa navamunangagwa mungati zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko aya?
Taona kuti havasi kutaura nenyaya yekuti ndezvipi zvatichaita kuti tibatsire makambanies aya achaafetwa nekuti vanhu vachatadza kuuya kumavasa. Taona zvekare vaya vari kuinformal economy vanorarama nekuita mabasa yakadaro vanogara vakatoungana nezvipi zvichatoita. Saka even mastrategies acho aripo anenge asingatikwanei kwatiri maonero edu.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Imwe nyanzvi mune zvekuongororwa kweutachiwana inoti vanhu vari kunzi vari kunaya kubva kuchirwere checoronavirus havasi kusimba nekuti vanenge vakwaniswa mishonga, asi kuti vari kusimba nekuti masoja emiviri yavo anenge akwanisa kurwisana nekutachiwana. VaFreeman Chari avo vari mudunhu reOhio muno muAmerica vanoti kazhinji hapana mushonga unorapa utachiwana kana kuti mavirus, asi kuti muviri unorwisa wega utachiwana uhu, izvo zvinoita kuti munhu apone. Asi vanoti izvi zvinonyanyoitika chete kune vanhu vanenge vasina zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru nemazana matatu vakanga vabatwa nechirwere ichi vasimba. Hapasati pawanikwa mushonga unorapa chirwere cheCovid-19 kusvika pari zvino. Vazhinji vari kunaya vanonzi vari kubatsirwawo nemichina kuti vakwanise kufema zvakanaka sezvo utachiwana uhu uchinzi hunokanganisa nzira dzekufema nadzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari.
Zvinoitika kazhinji kana munhu aita chirwere chinokonzerwa neutachiwana wemavhairasi, kazhinji hapana mushonga unorapa mavhairasi. Asi zvinoitika ndezvekuti mwiri wedu wakagadzirwa uine basa raunoitawo kuti kana uchinge waita infection yakadai unogadzira atinoti maantibodies. Maantibodies aya masoja emuviri, saka ino unogadzira masoja emuviri anokwanisa kuzonoita basa rekumhanya achiuraya macells ari mumuviri anenge ainfectwa. Saka zvinoitika ndezvekuti mwiri unotanga kuuraya macells awo. Saka kana pane rinenge rapinda vhairasi rikaurayiwa, zvinoratidza harichakwanisi kugadzira mamwe mavhairasi akawanda. Saka masoja aya akakwanisa kuuraya macells aya kwekutanga kudhuze kwakamauraya ese, zvinoreva kuti munhu angambonge akuita kakurwara anobva atanga kupora, nekuti masoja anenge auraya vhairasi haichakwanisi kuwedzera munhu. Ndo zvinoitika kana munhu muviri wake uchiri kunyatsoshanda zvakanaka, vatinoti vanenge vasati vava neimmunosuppression. Asi tinoona kuti kune vamwe ngatiti vanenge vane zvimwe zvirwere zvinenge zviripo zvakaita sana asima, zvirwere zvimwe zvagara zviripo ana HIV nezvimwe izvi kana cancer, zvinoita kuti masoja emuviri asagadzirwa akawanda nekukasika. Saka ni pakazouya COVID ndopamunozonzwa kuti uyo angozorwara futi chopu chopu akabva atodi atofa. Saka vanhu vanopora, chirwere icho chakangoda kungofanana nefulu.
Saka kana munhu achikwanisa kupora vachari asina kurapwa, sei pari kuita chipatapata chekuti vanhu vaongororwe vachienda kunorapwa kuzvipatara?
Vanhu vakawanda vanogona kunge vasingaratidzi kurwara zvakanyanya kana vakachiita chirwere ichi. Asi wachinenge chabata, chikabata zvakaoma, ndo panoitika atinoti macomplications akawanda. Nekuti chirwere ichi chasiyana neflu, pakuti flu inoaffecta kuno kumusoro tichienda tinoiti upper respiratory tract kumusoro uku tichienda kupahuro apapa, tisingasviki kumapapu zvikuru. Asi chirwere ichi zvinoitika ndezvekuti chekorona ichi ndezvekuti icho macells achinonobatira chaiwo ndeemumalanza anotevedzera mapapu aya. Kana abata ipapo zvinodhipenda nekuti yakubata zvakadini. Ikakubata zvakati simbei ndopatinotanga kutadza kufema, ndopamunoona vanhu vachifemereka, vanhu vaakutadza kufema. Saka munhu akatanga kutadza kufema poita pakakuzvimba nekuvharika kwemapapu nekudi, zvaakureva kuti patoshata.
Zvii zvamungaudza vateereri pamusoro pekufamba kana kupararira kunoita chirwere ichi? Tichiona kuti vamwe vanonzi havasati vaakunyanyozvitora kunge zvinhu zvakakosha kana kuita sirias.
Chirwere ichi chinofamba zvakaoma, chinofamba muri kungoona kuti manhamba atiri kutaura ka haasi ekutamba nawo, kuti nhasi munogona kunge mune 1 mangwana wapa 20 kusvira mangwana mwapa 100 1000, ndoyatinoti exponential growth. Saka vamwe vanogona kutanga kutaura ipapa kuti saka isusu tiri right nekuti tiri panonga tiri vekuma90 ava vasingazonyanyi kuita macomplications avatena mema. Asi chionai zvinoitika, ava vamwe 90 ava vanogona kupomera vamwe 1000 1000 vopomera vamwe 10,000 kana tikaramba tichifamba tichiita zvatinoita. Saka tinopedzisira tava nevanhu vakawanda iko nezvinoona kuti pasi rose vanhu vaakusvika kana miriyoni vanhu varwara nacho, vafa vaakusvika kuma50,000 hamina zvichikwira musoro ikoko. Saka munoona nhamba yacho ndeyekuti munyika medu tinogona tose kana kutotanga kutorwara nacho tose 16 million. Kana tikadaro zvoreva kuti pamwe 500,000 vachafa. Inhamba yakakura chose.
Avo vange vari nyanzvi yezvekuongororwa kweutachiwana vaFreeman Chari vari parunhare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Panhau reHerald rine nyaya pamusoro pevasungwa vanoita chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu vakaregererwa vakasunungurwa nezuro. Vasungwa vechidzimai vakasunungurwa vanoita makumi mashanu nevatatu chete. Mukroniko, mune nyaya yokumiswa mberi kwedare redzimosva kwezvizvarwa zvekuEthiopia gumi nevana vakasungwa pavakawanikwa vakavanda pane mumwe musha kuGwanda vachipomerwa mosva yokupinda munyika zvisiri pamutemo. Umwe chete wavo ange asipo sezvo akachengetedzwa ari ega pakamirirwa zvinobuda muongororo yekuona kana aine COVID-19. Mukroniko mekare, mapurisa epaBulawayo Central Police Station nezuro akamhanya-manya apo umwe musungwa akange achangobva kuSouth Africa akatanga kukosora zvakanyanya ari muchitokisi chavo vakasheedza vezveutano vanoona nezvechirwere cheCOVID-19. Mudaily News, mune nyaya yedare repamusoro-soro reSupreme Court richipa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiriri ari pamutemo webato reMDCT. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Atidi, atitongona tokozani kupe, atidi, tokozani kupe, anotitonga chii, atitongona tokozani kupe, mutungamiriri wedu MDC, ndiwa Chamisa, Chamisa ndiye achatonga MDC, kusvika yatonga, kusvika tipinde musarudzo, yeah. Chamisa anotohwina, kwete tokozani kupe, tokozani kupe ane yake pati, dai aizoti anga ari president weMDC, akazomira sei, akazozvimiririra sei neyake pati. Pamavhoti akazvimirira sei, takavhotera Chamisa, hatinokuvhotera tokuzani kupe, saka hatidi, hatisi kumuda, ndini pasi mo paSouth Africa.
Studio 7, naswera sei. Inini maonero andinoita pamusoro peruling yaitwa necourt, ndinofunga kuti utungamiri weMDC unofanira kuaccepta. Waaccepta wodzokera muzvinzvimbo zvavo zvavakanga vari muna 2018. Kubva kwaitwa extraordinary congress iyo yanzi within 3 months nedare maikupe obva wakwikwidzwa ikoko kucongress obva wabviswa nekuti toziva kuti vakakwikwidzwa hapana anovavhotera obva wabviswa tapedza nawo tinenge tadhila nawo zviri pamutemo havazotinetsa futi tapedza ndinonzi mayaya kwarusape.
Masarasi pastudio 7 apa. Ii, tinongoti mapurisa edu security ngairegeze kurova vanhu vaone kutsvaka kuchikafu. Ido zvinhu zvakaoma varume. Ndokutaura nevanhu vari kukwe ikoko vari kuchema kwete zvokufungidzira madzangu. Tinongotiwo security ngairegeze kurovawo vanhu.
Makadi vashamarari vestudio 7, vana mukoma Jonga Sisimavelas, namukoma Tanonoka, namukoma Blessing. Nandida kuparura mashoko pamusoro nemutongo waturwa nedare reSupreme Court. Hazviti shamise isu veMDC kuti inopa mutongo wekuti vachamisa vasi mutungamiriri webato reMDC. Chekutanga, vamunangagwa vari kutonga vakapiwa masimba nedare, havana kupiwa masimba nevanhu. Asi hazvina kutipedza simba isu kuti tizive kuti takamira panzvimbo. Nhasi uno vava kuparura mutongo wekuti vachamisa havasi mutungamiriri. Hongu vanoreva shuwa vachamisa havasi mutungamiriri wekoti, vachamisa mutungamiriri wevanhu. Vakasarudzwa nevanhu, vakaita congress, vakavhoterwa nevanhu, vakawina vachivhoterwa nevanhu. Hazviti shamisi izvozvo, ende hapana kana chishamiso. Saka ndinoti machinja musarasatariri. Vachamisa vanombobvira vavhoterwa nedare, vakavhoterwa nesisu vanhu. Ende naizvozvo mutongo iwoyo ndiwe dare, hausi wevanhu. Ndatenda, zita ndinoita dinao ndiri kuno kuJobhi.
Mangwanani akanaka vatepfenyuro veStudio 7 nevateereri vacho. Ini ndiri pano paSouth Africa, zita ndinoitwa baba Eva. Ndine nhau iyo yakatongwa nezuro mumatare ichiti vachamisa havasirivo mutungamiriri weMDC akakodzera. Aiwa, ini ndinopa sando kuna vachamisa. Ndinoti vachamisa maremera ZANU-PF. Izvozvo zviri kuitwa hazvisi kutishamisa kuti sei muri kunzi hamusi mutungamiriri weMDC. Inyaya yekuti mamuri mune chiripo cheu leadership isingade hutsotsi. avo vanakupa avo naana Douglas Monzora naana Komichi nauyo Madhuku. Aiwa, ndezve pano panyika izvi. Vana veZimbabwe tatambura. Imi muchiita basa rekugona mari kuti murambe muri mapositions akadaro. Aiwa, vachamisa vabiti, vahwende, vakoti nevese leadership iyoyo. Tinokuti rambai makashinga varume. Harvest House ndedu. Harvest House ndedu. Zita ndebaba Eva.
Mangwana nakanaka na mukoma tanuka wandena na mukoma Michael. Dango tarangu pamusoro peSpring Court yataura nhasi kuti vachamisa chichi. Ko matarawa akutongwa nhasi sei because vakati matara ari kuvharwa nokuti kwakanzi lockdown kuZimbabwe. Zvinorevere. ZANU-PF ngaisati yakutamba nevanhu. Toziziva kuti Supreme Court ndezanu. Tinozviziva izvo. Ngaisati yakutamba nevanhu. Itoziva kuti mutungamiri weMDC Alliance ndivo vachamisa. Vatsvangira vakasiya varonga MDC Alliance kwete MDCT iyo yaKupe. Kupe wakabuda muMDC Alliance yakarongwa naPresident Mugwena Tsvangirai akaitora nevanhu vakwe vakaenda kuMDCT. Zvoreva kuti yakweyo haisiyo yavatsvangirai, wakaronga yakwe after vatsvangirai vafa. Saka zvekuti vabvise chamisa nokuti kwai makoti koti zva ndezvavo voga neZANU-PF atenda.
Makadii zvenyu vakuru vechirongwa, ini ndine shumba kuno kuFree State. Ndangaida kutaurawo pamusoro pemutongo wakapiwa nedare guru neZuru pamusoro pavachamisa naKupe. Ndinoti ko mutongi uyu aigozopa judgment sei iyo nyika iri pakati pelockdown? Nyika yakavharwa asi akupinda pabasa iyo nyika yakavharwa. Zviri pamutemo here? Ngatipindwe ipapo. Uye MDCT neMDC Alliance zvino zvakatosina, zvino zviri zvakatosiyana. Kuti Kupe akaramba kupinda mune vamwe akati ndakwezi MDCT. Chamisa kabva ndauti ndao zviti Alliance. Isi tikavhotera Chamisa weAlliance. Zvese zvikaitwa muAlliance vakagadzana kuAlliance vakagadzana kuMDCT. Saka zvasangana papi? Ichechi chamurodza ndechipi? Ngadhonze gejo rake iroro reMDCT aende. Isi todhonze rodo iroro kuti chienda. Tosangana mberi. Bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chiri kuramba chichikurura muAmerica, uko vanofa nevanobatwa nechirwere ichi vachiwanda awa neawa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pasati pave negwara rehurumende rakanyatsonangana nekurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Guni vanoti pave nekuwirirana pakati pehurumende nemagavhuna ematunhu mukurwisana nechirwere ichi.
Muno muAmerica zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvatikangoita manyama amire nerongo kuti tinzwisise kana kuti zvisemis perspective manhamba edu sezvatagara chitaura ari kuramba achikwira tichiri kure chaizvo kuti tisvike paapex kana kuti pamusoro pebell curve yedu. Vativafa pari zvino muAmerica vanopfuura 4500 and possibly by mangwana tinoita kundosvika 5000 deaths muno muAmerica.
Pari zvino hazvisati zvamuratidza kuti pava nekudzikira here kwevanhu vari kuitwa infect?
Aiwa kwete, hapana kudzikira tichiri kuenda mberi nekuti zvakare tikada kudzokera kumashure America yakanonoka kutanga kutesta zviri effective kuti tione kuti huwandu hwevanhu vane utachiona huri concentrated kupi, so that kuitwa maappropriate interventions yekuti ava vane utachiona vorambidzwa kufamba vachiparadza vachiparadzira utachiona vagare munzvimbo ine chete. Saka iye zvinezvi kutaura kwatiri kuita manhamba evanhu vari infected achiri kuramba achikwira vatiri kutesta vazhinji vacho vari kutesta positive nekuti vanhu vakawanda vari kungozvifambira vakatakura utachiona vachiparadzira vasingazive tingati ndikadavisa kuti at least 25% of vanhu vakatakura utachiona vari muno muamerica vari kufamba matunhu ese chekutanga havazive kuti vakatakura utachiona chechipiri vari kufamba vachiparadzira nekusaziva chechitatu vari kuramba vari mutungino dzasymptomatic kureva kuti havana zvinoratidza kuti vanorwara ivo pachavo havatobvunzi kuti vari kurwara vazhinji vacho kana akanzwa kurwara anongonzivatinoti mamild symptoms but nekuti zviri mild haatombofunge kuti warwara haafunge kana kuenda kunotsvaga rubatsiro kuchipatara and ivavo ndo vari most dangerous nekuti vari kutadzika sevatano ivo pachavo vanonzwa kugwinya havana kurwadzwa kwavanonzwa asi vakatakura utachiona saka mukufamba kwavanoita mukufema kwavanoita vanofamba vachiparadzira zvinoreva kuti ticharamba tichingoona uwandu hwevanhu vakatakura utachiona huchikwira huchiramba huchienda pamusoro kusvika tasvika pachinhano chokuti nyika yese yeamerica vanhu varambidzwa kufamba as long as vanhu vachiramba vachibvumidza kuenda in public spaces kunoungana vanhu ticharamba tiine dambudziko rekuti manhamba iwayo acharamba achikwira
pane matanho matsva here amboti agadziriswa kuti abatsire mukudzikisa kutapurirana kwechirwere ichi muno muamerica
America yagadzira matanho akati wandei atiri kuona kuti ari kuenda in the right direction chekutanga itesting zvandambotaura kuti takanonoka kutanga kutesta vanhu kana kutiongorora kuti zive kuti vana utachiona ndevapi saka America yabvumira kana kuti akaintroducea rapid testing kana kuti yatinoti point of care inoti POC testing kits matesting kits aya anotibatsira kuti pane kuti timirire kuti titsvage kuti ari kurwara ndeupi tizoitesta aya tinogona kuashandisa kutesta even munhu asiri kuratidza kana kuti asina zviratidzo kuti anorwara uye anotibatsira nekuti anotipa maresults nechimbi chimbi mamwe acho anotipa maresults in just about 2 minutes or under 5 minutes kana munhu ari positive or in about 15 minutes kana munhu ari negative aya anotibatsira kuti tinyatsokuziva kuti vari kurwara ndevapi vane utachiona vatinofanira kukonzerera ndevapi uye America yavandudzawo zvakare rimwe danho retesting yakubvumira in small scale kuti kutange kuongororwa matesti anotibatsira kutsvaga zvinoratidza kuti mumuviri wemunhu kana kuti munhu ane masoja ekurwisa utachiona hwecovid-19 atinoti maantibody test nekuti munhu wega wega paanobatwa nechirwere ichi muviri wake unogadzira masoja zvinotiva kanguva asi unozogadzira masoja ekurwisa chirwere ichi saka pane kuti tsvage chirwere chaicho chaicho itesti iri complicated iyoyo kwava neimwe testi inobatsira kuti tione kana uine masoja ekurwisa utachiona zvinoreva kuti utori nawo saka nderimwe danho ratorwa iroro uye tiri kuonawo kuti America yakuvandudza nekuwedzera zvinodiwa muzvipatara zvinodzivirira vashandi vemuzvipatara uye zvinodiwawo muzvipatara kuraramisa varwere zvinosanganisira maventilators nezvimwe zvinodiwa kubatsira vanhu mukufema nekurapa macomplications anozoitika kana munhu abatira chirwere ichi
Dr. Frank Guni vachitaura parunare muno Washington DC nestudio 7 Nekambo kanonakidza zvikuru the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi Zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka